vagari vekumasuko kunova kunobva Belinda vanoti vari kutsigira tsora kadenga iyi kuti ikunde pachaitwa makwikwi chaiwo musi wa8 zvita vataura nestudio 7 vanoti vanoshuvira rombo rakanaka kuna Belinda munhu wekutanga mududu remasvingo kumirira Zimbabwe kumakwikwi enyika dzepasi rose mumwe mugari wekumasvingo muzare Abigail Huni vanoti vari kutsigira Belinda uye vanotarisira kuti achasimudza mureza wenyika kumakwikwi aya
tokuti tokuchishiro chedu tokunamatira kuti nesu tingafara pasi reZimbabwe tokuzvifarira kuti Belinda achizvagwa chemuno masvingo tinotofara sesu vagare sesu takatodzidzawo naye tingafara kuti mhururu achakunda nokuti tokunamatira izvizvi zvakatosimba tokutopinawo maprayers mamhanje izvizvi pese patinenge tiri tichingonamatira Belinda kuti Mwari ngamukomborere Mwari amuropafadze yaana ahwini
vachitaurawo nestudio 7 mukuru webasa mukambani inodzidzisa vanasikana kupindwa kwemakwikwi erunako yeMGA modeling agency mumasvingo muzare Guy Monderwa vanoti vanovimba Belinda uye vanotarisira kuti achabudirira
ndoda kutenda vana veZimbabwe vari kumira neso vachisapota kuti Belinda agowana chaanokwanisa kuzotiigirawo muno muZimbabwe sezvo takamugurumawo muno masvingo semwana wamasvingo takamugurumawo from this side saka tiri kutarisirwa kuti semwana watakaguruma tichiziva kuti isusu muno masvingo tinoziva zvatinoita and also nesapoti yekuHarare nesapoti yemuno muZimbabwe tiri kuda kutenda netsigiro yamuri kutipa nekuti tiri kutarisira kuti musi wa8 December panozoitwa mafinals avo pavanopedza tikutarisira kuti at least tinogona kuwana something tine confidence yekuti tinogona kuwana something ya tiri kutarisira kuti anogona kutiigirawo mukombe haangazoshayi nekugurumwa kwaakaitwa nekunaka kwake nezvese and everything
muzare Monderwa vanoti Belinda akabuda mumaoko avo uye vanoti ane zvese zvinotarisirwa kuti atore mukombe setsvarakadenga yakabatana vamwewo vagari vanoti vari kugara vari paindaneti vachitevera kuti Belinda ari kubudirira here uye vanotarisira kuti nyika ichapemberera pakukunda kwake amai Tracy Musakaruka ndoumwe wevanhu vari kutsigira Belinda
chekutanga ndinoti makorokoto kuguta remasvingo rasarudzwa Zimbabwe yose tiri kufara tiri kupembera hatigoni kuzvitaura asi mwoyo tinozvirova madundundu kuti masvingo yazigamwa pasi rose tinomushuvira zvakanaka uye tinoshuvira tine tarisiro yokuti dai Mwari amuitira zvakanaka abuda atora mukombe takatarisirazve kuti paanoenda kubuda kana kusabuda tichamutambira nomufaro tichingopururudza tichi Mwari varangarira masvingo
izvi zvatsigirwawo naamai Studio Mabhiza avo vanoti Belinda chero akasakunda adadisa nekusvika kwaaita kumakwikwi makuru akadai enyika dzose dzepasi rino nokudaro vanomushuvira rombo rakanaka
isusu paanodzoka wezhira wezhara wezhevoyu tichatoita ebig party chaiyo chaiyo ende inotoshuva kuti paanotoburika ndege chaiyo chaioga anofanirwa kutosimudzwa kutoiswa hamudenga chaimo chaimo tichifara tichipembera naye nekuti masvingo aikudziridza zvisingatomboiti
muzare Belinda ane makore 21 ekuberekwa uye akaberekwa nekukurira mudhorobha remasvingo mumusha werujeko akadzidza pachikoro cheVictoria High School pari zvino ari kuita zvidzidzo zvehuchiremba hwemhuka ndakamirira Studio 7 mumasvingo ndini Gandri Maramba.